Maonere South Africa neZimbabwe pada mudziko romu Mozambiki zvinogona kuonekwa zviri zvinhu zvakanaka zvokuti vari kunetsana vari kutonga neopposition party vatevedzere mutemo wedare guru romuMozambique nokuti ndo zvinofanirwa kuitwa pamutemo wenyika kuti kana dare guru romunyika richinge ratara kuti nhingi ndiyo wahwina ndizvo zvinofanira kunge zvichitevedzerwa nenyika izvozvo namapati ose izvozvo asi maonero andiri kuita ndeyekuti handi nyore kuti zvinge zvirizvo zvinenge zvichibvumwa neopposition party inokuti kubvira pakuitwa maelection acho muMozambique vakagara vavona zvinhingamupinyi zvakawanda wanda zvinoita kuti vasatombobvuma utongo hwacho hwedare guru romuMozambique.
Kumasanganowo akaita sana African Union nana SADC vari kuitawo zvipi kubatsiridza?
Hongu African Union neSADC vanoratidza kuti pari zvino vari kuita zvavanofanira kunge vachiita zvichienderana nezvinyorwa zvebumbiro remitemo yavo vachitanga kukurudzira mapato ezvematongerwo enyika muMozambique kuti vagare pasi vataurirane vatevedzere mutemo wenyika iyoyo.
Imi mungati vari kuita zvakakwana here?
Zvinenge zvishoma zvavari kuita nokuona kwabva nyika yeMozambique namaelection iwayaya nokunetsana nokurovana nokutukana kuri kuita vanhu nokusungana kuri kuita vanhu zviri kuita African Union ike zvino iyo yavona matambudziko omuMozambique patova nenguva yakati ribei zvese neSADC vakangonyarara zvingangoonekwa sokuti zvishomasa vanofanira kunge vachitotaura neizwi hombe nokutoinda kuMozambique kwacho ikoko.
Tiri kunzwa kuti mhirizhonga iyi yaramba ichienderera, zvii zvingaitwa kuti ipere muMozambique?
Dambudziko riri kuitika muMozambique izvozvi idambudziko richazenge richipararira kunyika dzakatenderedza Mozambique. Vanhu votiza muMozambique voenda kunana Zimbabwe, voenda kunana South Africa, kana vamwe vanotozoenda mhiri kwamakungwa nokuti handivoni zvichinge zvichigadzikana muMozambique ike zvino. Tichitarisa kuti kana majere chaiwo makurukuru vanhu vavasungwa vatotiza majere imomo vachange vachinopara mhosva kwavanenge vachienda uko. Saka isiri nyika yainotarisirwa kunge ichigadzikana panguva pfupi iri kutevera iyi pasina simba rinenge raratidzwa neSADC neAfrican Union nana European Union kwesoko nokuti vana mabhizinesi avo muMozambique imomo zvese nesangano guru renyika dzose rana United Nations. Saka ndiyo zvinofanira kutenge zvichiitwa kuisa musoro pamwe chete kubetsera nyika yeMozambique.